Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 15 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti nhengo dzaro zhinji hadzina kuenda kumabasa nhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raburitsa gwaro riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Asi hurumende inoti aya manyepo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi vaita musangano nemiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti nhengo dzaro zhinji hadzina kuenda kubasa nhasi nechikonzero chekuti hadzisi kukwanirwa nemari dzemihoro. Nekune rumwe rutivi, sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinokurudzirawo hurumende kuti ikasike kugadzirisa nhuna dzevashandi vayo. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Sangano reATUS raburitsa mashoko ekuti nhengo dzaro dzinodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana dzakundikana kuenda kumabasa nhasi sezvo mari yemihoro isiri kudzikwanira. Sangano iri rati nezuro huwandu hwenhengo dzaro dzisina kuenda kubasa hwaidarika zvikamu makumi masere nezviviri nechidimbu kubva muzana. Mashoko aya atsinirwa nemutauriri wesangano iri vaNation Mudzitirwa, avo vati havasi kufara nemari yakapiwa vashandi vehurumende kuti vabatsirikane nebazi rezvemari.
Chikonzero tiri kuradza kutsutsumwa kupfurikidza nemashoko akaburitswa negurukota rezvemari vamutuli Nquve nezuro, avo vaitaura kuti havanga kuzvikwanisi kukwidza muhoro yedu kubva pamutero yembwa yavairi kutipa pari zvino. Varayiridzi vazhinji tiri kudya nhoko dzezvironda. Tiri kutambura hatisi kukwanisa kuti tiende kumabasa, hatina mari dzemabhazi, hatina mari dzemakubhadharira vana vedu zvikoro. Saka ndozvinhu zviri kukonzeresa kuti tisakwanise kuti tiende kumabasa pari zvino.
Vamudzitirwa vati vanoda kuti mari dzemihoro dzibhadharwe ari maRTGS akaringana nemari inenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate kuitira kuti zvavanoda zvese zvikwane pamari yavo yemihoro.
Saka chikumbiro chedu isusu ndechimwe chete kuhurumende kuti tiri kuda mari yedu yatinotenga, mari yataitambira ndiyo yatinokwanisa kuti kana vakatipa iyoyo tinokwanisa kuenda kumabasa. Inongori indexed kuUnited States dollars chete.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zhou vati mari yaburitswa nehurumende kuti vashandi vayo vabatsirikane haina chairi kukwana. Hurumende yakaburitsa mari inoita madhora mamiriyoni mazana matatu emaRTGS kuitira kuti vashandi vayo vabatsirikane, zvichaita kuti mushandi wayo wepasipasi awane mari inoita madhora mazana manomwe.
Vairidzi vanoda mari dzokuti vabhadharewo maschool fees avana vavo. Maschool fees akakwira kubva kumari less than 2000 kusvika kuma 7500, mamwe akuita ma 10000, mamwe ma 15000 muzvikoro zvehurumende nemachechi. Saka kupa 700 munhu achida kubhadharawo school fees ye 10000 kana 15000 kana 7000 hamene kuti zvino zofamba sei. But ndoya taita ora kuti tiri ku primary taiziva kuti 700 minus 10,000 itikand. 700 minus 15,000 itikand.
Vazhou vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro nekukasika kuitira kuti vashandi vayo varerukirwe neupenyu.
Zvava mutulinyuwe zvekutaura zvekushini izvi handioni sekuti mukuru dziri kudhonza zvakanaka izvi. Problem yedu ndeyekuti varayiridzi havakwanisi kufunction, saka tinokumbira hurumende igadzirise dambudziko rina varayiridzi vakwanise kuti vana vavo vaende kuzvikoro, ndokuti vanodzidzisa vana vavamwe maiso kwazvo nyemba kutsvadzarungwa vachiziva kuti vana vavo vari mune vana vemaelitsi vavari kudzidzisa, kwete kuti uite shungu kudzidzisa vana vavamwe vako vasingakwanisi kuenda kuchikoro chakanaka. Izvozvo ndo zvatinoda kuti zveadhiresi. Ende kushin hapana zvaaiita mashango rapata kufambira dhongi rakafa.
Munyori mbazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende ine chido chekubhadhara vashandi vayo mari dzemihoro dzinovakwanira asi homwe yayo yakaboka. VaGuva Matanga vati hurumende iri kushengerera kuti upfumi hwenyika husimukire kuti igokwanisa kubhadhara vashandi mari inovakwanira. VaGuva Matanga vaudza Bepanhaure Herald kuti mari yekuti vashandi vayo vabatsirikane yasvika kuvashandi sezvo vachiti mari iyi yakapiwa vemabhanga nezuro. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti vamwe vashandi vemamwe mapazi ehurumende vanga vari kumabasa. Tsvagiridzo iyi yaburitsa pachena kuti vashandi vehurumende vari mudhorobha vari kukwanisa kuenda kubasa sezvo vachikwira mabhazi ehurumende anoita dhora rimwe chete pamunhu. Asi sangano reApex Council rakazivisa svondo rapera kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi zvachose kuenda kubasa sezvo dziri kuomerwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Gwaro iri rinonzi Human Rights Watch Report 2020. Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekurega mauto achipfuura nekubata chibharo vanhu vairatidzira nevamwe vaisaratidzira gore rapera. Sangano iri rinotiwo vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kumbunyikidzwa uye mitemo inonzi nehurumende iri kuvandudzwa yakaita semopa iri kutoshandiswa kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Sangano resadak rinonziwo raita ndonda pakugadzirisa matambudziko ari munyika dziri mugungano iri kusanganisira South Africa, Zimbabwe neMozambique. Angola chete ndiyo inonzi iri kumboita zviri nani pakuvandudza mitemo kuitira kuti iremekedze kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inotiwo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaifanirawo kutongerwa mhosva dzavakapara pavakabviswa pachigaro idzo vaipomerwa. Mukuziya nezvegwaro iri tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavinga.
Tinoshora zvikuru mamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe mugore ra2019 pasi peutungamiri hwavaMnangagwa. Tinoona kuti vanhu vava kunyanyisisa kutambura zvinhu zvakaoma, vanhu havana chikafu chaicho. Iko zvino vanhu vanovavarira kusvika 8 million havana chikafu, vari kutopona nekupema nekupuwa nemadhona chikafu. Gore rino kune nzara inotyisa inovhiringa kodzero yevanhu yekuwana chikafu chakaringana. Ndochekutanga. Chepiri, nyaya yezveutano, kodzero dzevanhu kuutano dziri kuvhiringwa zvakanyanyisisa nenyaya yekuti hakuna mishonga muzvipatara, hakuna vana chiremba, uyezve hakuna zvikwanisiro zvana chiremba muzvipatara. Vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu, madzimai akazvitakura. Takaona zvinotyisa zvepasi chigare zvekuti vaenda kuna nanyamukute vekuseri kwedzimba vasakwanisa kupinda muzvipatara mugore ra2019. Zvakarezve hakuna mvura mumaguta, vanhu vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka, zvirwere zvekorera, zvirwere zvetyphoid. Idambudziko guru rekodzero dzevanhu. Totizotizve pakupedzisira, mapurisa ainyanya kushungurudza nekurova vanhu vanenge vachitaridzira vachitsutsumwa kuhurumende kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. mapurisa oti chimbomugodzi.
Asika mapurisa arikutiwo arikuchengetedza runyararo evamavhinga vachiti vamwe vanhu vanenge vachiratidzira vanozoguma voparadza midziyo evamwe vanhu vasinei nechekuita nekuratidzira uko.
Hakusi kuchengetedza runyararo kana vachingoita chimhukutira kurova munhu wese zvake nevamwe vanozvifambira vachiremadza vanhu vachishandisa pfuti dzine mbumburu dzinouraya. Zvese izvozvo kutyora mitemo nekutyora kodzero dzevanhu. Tinoziva isu takaongorora tikatozvibata kuti kune vanhu vakawanda vakarohwa, vamwe vakapfurwa vasine mhaka, vasingatozivi kuti kutevedza kwaika kuri kutya papi. Zvese izvi takaona kuti hurumende yavamunangagwa haina kutora matanho azere ekuti nharadada idzodzo dziri kumapurisa nekumauto zvisungwe.
Tichitarisawo iyo nyaya yamuchakabvuva Robert Mugaba, maida kuti paitwe sei?
Zvainge zvakakosha dai mabhirava anga ari mune zvakanaka kuti paongororwe kuti zvezvipi zvakaitika panyaya dzekodzero dzevanhu panguva yese yekutonga kwavo, kusanganisira nguva yegukura hundi, vanhu vawane donhodzo, vakwanise kunyaradzwa.
Vadhewa Mavhinga ndivo mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vanga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe divi rehurumende.
Vari kutageta Zimbabwe nekuda kwemapolicies atiri kuisa. Ari mapolicies anoita kuti hurumende yedu inge yakabatana nevanhu vayo. Like previously takaita land reform program, ndo yanga ichikafanirwa kunge ichiitwa, vaifanira kunge vai vachiitungamira vari ivo vachena vasingarasikirwi neivhura vakatora kumasateguru edu. Saka ndo pane nyaya yavo hombe, mahuman rights edu tiri kufambirana neconstitution. Takanyora bumbiro redu romutemo 2013 ndo ratiri kutevedzera ka. Tiri kutevedzera nyaya yekuti vanhu ngavaende kumademonstration. Asi kana waenda kumademonstration wozvibata kauri kudemonstration ikoko, hombe kashuwa kuti watevedzera mutemo. Demonstration yako yakarejestwa kumapurisa, iri kuzikanwa mapurisa ari pamwe chete nemi mutidemonstrata muchiita exercise constitutional right. Asi ikazenge yaa demonstration yekukwanya mashopu evanhu, ikazenge yaa demonstration yekuluta nekuita zvisiri pamutemo, mapurisa akava nekodzero yekuchengetedza mutemo. Ndo pavanezenge vakubata kavanhu. Kana waramba uchitiza uchidi uchiramba kusungwa, vanoshandisa minimum force. Saka hakuna chinonzi human rights abuse muZimbabwe. Manyepo evachena vanoda kudzoka munyika muno kuti vazotora rufumi rwedu vagotigara matunduru zvavanga vakaita kare. Saka isu not that human rights abuse kana that human rights record is a non-event. It's not important kwatiri, hatisitombovitarisi, it's insignificant to us. Hatisiri chinhu chatingagara pasi kutodhisikasa kuti vati zvakati, nekuti who are they in the first place? Isu tiri nyika yakasununguka, tinonzi Zimbabwe, hatisi America kana Britain.
Asika imika handi munenge muchizoda kudyidzana nenyika idzodzo, vaMutodi?
Tinodyidzana pakuremekedzana, tichionesana kuti imi muri nyika yakazvimirira, isu tiri nyika yakazvimirira, saka tinodyidzana tichirisipekitana.
Totarisawo imwe nyaya vari kutaura mugwaro iri ndeyekuti iyo vari kuti vaMugabe Mushakabvu vaifanira kutongerwa mhosva dzavakapara, dzavari kupomerwa nevamwe dzekutyora kodzero dzevanhu.
Izvo tingatonga munhu ari muguva here?
Vari kuti pavakabviswa ipapo vaifanira kutongwa.
Asi havana kutongwa ka. Ehe, havana kutongwa nekuti nguva yacho yanga isipo, hapana akasumudza nyaya yacho. Ine opposition munyika muno nemacivic organizations dai varivo vakasumudza kanyaya. Akanzwa kuti kune nyaya yavhurirwa vaMugabe kukoti, hurumende yoona kuti zvine kodzero here kuti vatongwe. Yamungati isusu ZANU-PF takati aiwa mumwe wedu. Asi nyika veposition necivic organization makanyora mapepa ekuvasungisa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi vaita musangano nemumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Vachitaura nevatori venhau papera hurukuro iyi, vaNichols vati vakurudzira hurumende kuti ione kuti munyika maitwa nhaurirano dzemapato ose uye kuti hurumende ichengetedzewo kodzero dzevanhu.
Well, we covered a lot of issues. We started out by talking about U.S. assistance to Zimbabwe in the last year. We gave over $370 million in assistance to Zimbabwe in 2019, and we expressed concern for the current drought and economic situation in Zimbabwe, and we want to make sure that we are coordinating closely on our cooperation. We talked about issues of constitutional alignment, human rights, the reform agenda of the government, and stressed the importance of Zimbabwe moving forward in that area. And we talked about the issue of national dialogue. The national dialogue is something that should be broad and inclusive and bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges that this country faces.
Tataurawo nezvenyaya yenhaurirano, kutaurirana munyika kwakakosha, uye kunofanira kuunza vana veZimbabwe pamwe chete kuti vaone kuti votora gwara ripi kuti vabude mumatambudziko avakatarisana navo.
Ayo anga ari mashoko amanzwa kubva kumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols achiturukirwa wapo naJonga. Zvichakadaro vaNichols vati imwe nyaya yataurwa musangano uyu ndeyenzara iyo yapfunya chisero munyika. Vati America inova nyika inopa rubatsiro rwakawandisa kudarika dzimwe nyika dzepasi rose kuZimbabwe, icharamba ichibatsira vanhu vemunyika nezvekudya uye kubatsirawo kuti munyika mukwanise kuitwa mabasa ebudiriro anosimudzira upfumi. Kubva muna 1980, America inoti yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo vachiwenga vanzi vabva vapinda mune mumwe musangano. Vachiwenga vakafanira kubata chigaro ichi sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pazororo, kunyange hazvo vari kumbodzoka kubasa uye nhasi vanga vari kuMozambique kwange kuchitoreswa mhiko yekutungamira nyika vaFilipe Nyusi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munyika yeZimbabwe, ndeyekuti tine hurumende isingaremekedze kodzero dzevanhu. Ichocho ndocho.
Iko zvino tokupai nyaya yezviri kusangana nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanonzi varikurudzira zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinyorese mabasa anenge achishambadzwa kumusha kuitira kuti zvigoenda kunosimudzira nyika kuburikidza neunyanzvi hwazvakawana kunze kwazvigere. Vamoyo vanonzi vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita svondo rapera nevamwe vechidiki unonzi Road to Davos, uyo unonzi waive wekutarisa nzira yekuenda kumusangano mukuru weDavos uri kuitwa mwedzi uno kuSwitzerland. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira zvikonzero zvakaita kuti vanhu vabude munyika, pamwe nekuisa matano anochengetedza vanenge vasiya mabasa avo kunze vachienda kune dzimwe nyika kuti vakwanisewo kudzoka kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, Dr. Victor Chimutu, avanodzidzisa paBergen University kuNorway, kuti tinzwewo maonero avo.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munyika yeZimbabwe, ndeyekuti tine hurumende isingaremekedze kodzero dzevanhu. Ichocho ndochinhu chekutanga chakanyanyisa. Vanhu vakawanda vakabuda kunze kwenyika kana kuti vari kushanda kunze kwenyika ikoko. Chimwe chakanyanyisa kuti vakawanda vaiva vabude kunze kwenyika zvine chekuita nezvematongerwo enyika kana kusafambiswa kwakanaka kunoitwa sarudzo nezvematongerwo enyika mukati menyika yeZimbabwe. Kana izvozvo zvisati zvachinja, kana hurumende isati yaziva kuremekedza kodzero dzevanhu, kana vanhu vachiri kumbunyikidzwa, kana vanhu vachiri kusungwa vachigara muzvitorongo nekuda kwezvematongerwo enyika pasina mhosva dzavakapara, kana vanotungamira vari muzvigaro zvikuru muhurumende kusanganisira maministayo wachiramba wachingomora upfumi hwenyika iye yatingati corruption pasina zviri kuitwa zvatinganyatsoona kuti hurumende iri kuedza kana kuzama kuda kudzivirira huru handione kurudziro iyi ichibatsira kuvana vezimbabwe vane ruzivo vari kunze kwenyika
kune vamwe vari kunze kwenyika vari kuti vanogona kunge vachizvipira kudzokera kuzimbabwe asi vanokundikana kutora matanho iwaya nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zvakafanana nekuti kushayikwa kwemafuta edzimotokari kushayikwa kwemvura kushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro zvii zvamungataurawo
ichocho ichokwadio zvacho kuti zvinhu zvakadaro kana tingati maamenities nemaservices aya kana mapublic goods amataura iwayo anogona kuita kuti vanhu vanga vajaira humwe upenyu kunze kwenyika vachiwana zvinhu zvose izvozvo zvinyore nyore vangati kuti tiende kumba kusina zvinhu zvose izvi tinonotangira papi asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakawanda mazimbabwenzi akawanda kunyanya vanhu vanofarira nyika yavo yezimbabwe vanhu vanoda nyika yavo zvandingati zviya pachirungu vanhu vari patriotic vanhu vane kubatikana nezvinenge zvichiitika nehanya nezvinenge zvichiitika mukati menyika ndinoona kuti dai hurumende yanga ichiita mareforms andataura ya mapolitical and economic reforms aya ichokwadi kuti vakawanda vangadzoka kuzimbabwe asi chandisingaone pahurumende iripo chisingaratidzike chido chekuti vatange nhaurirano kana hurukuro kana matanho ekuti nyika itangogadzirisika muchidimbu ndingangoti kune vana vakawanda vezimbabwe vari willing kana kuti vanoda kudzoka kumba dai hurumende yedu iri kurakidza kuti iri pazvokwadi kuda kuti igadzirise zvematongerwo enyika kana zveupfumi hwenyika pasina kuti tingangoti dai zvinhu zvose zvatotanga kuva zvakanaka mangwana
zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti hurumende igadzirise
pane zvinhu zvisinganetsogadzirisa kana aya apa pachirungu anonzi malaw hanging fruits zvandataura izvozvi zvemitemo inombunyikidza izvi hurumende zvinhu zvainokwanisa kugadzirisa kana ichida kuburikidza neparamende
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri kunze kwenyika Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare kubergen norway najonga kandemiri westudio 7 nhengo dzebato redemocratic party muamerica dzakaita chirongwa chekukakavadzana pamusoro pezvadzichaita kana dzikasarudzwa kuva mutungamiri wenyika tanonoka wandi westudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Chipodendere kuti tinzwe maoniro avo nezvakaitika pakukakavadzana uku
ivatanga nenhau yehondo kuti kana iwe ukaitwa mutungamiriri wenyika unosarudza sei hondo dzaunoenda kazhinji tinoziva kuti madhemokrats vanowanzo opoza kuenda kuhondo vazhinji vavo vanga vachitaura ivo kuti vanotanga vataurirana necongress vasati vaendesa vakomana nevasikana veami kuti vanorwa pazonyanyisa kuva nedebate yanga iri nyaya yekuti ko zvoitwa sei nemasoja ariko izvezvi kumiddle east vazhinji vanhurume vese vari pastage vanga vachiti tinobvisa vashoma vashoma asi muzvare Elizabeth Warren vati ivo vanenge vachida kuti tidzose vanhu vese vari ikoko kumba vati havaone pane chikonzero chekusiyira maamerican troops kumiddle east nekuti hondo dzacho dziri kuramba dzichingoenderera hadzisi kupera imwewo nyaya yambonakidza ndeyekuti vajoe biden navabernie sanders vanga vachidzoserana dzoserana pakuti kwaive wakavhotera hondo yekuiran ekuiraq iwe wakavhotera hondo yekuafghanistan kungorakidzawo kuti vava vanhu vava mugovernment kwenguva yakareba vese more than 30 years saka vane mamistakes mazhinji chaiwo avakaita avachafanira kunge vachizotsanangudzira maamericans asi ndinoona sekunge vese vari kuti vatrump vadzosera basa rekuiran kumashure rekuita denuclearize Iran nekuti Iran yabva yati aichaita nuclear deal America yabuda mu nuclear deal racho asi vese vari kuti ivo kana vachizenge vave kutungamirirwa nyika vanoona kuti vanokwanisa kutaura nema allies ekuEurope kuti nuclear deal idzoserwe pakare.
Debate ranhasi iri rakasiyana namamwe madebate here ari kuitwa nevanhu veDemocratic Party.
Iri ndore kupedzisira rakasiyana pakuti hapasisina munhu watinoti anobva kuminority group. Andrew Young ndikuziva kuti vachiri kuavapo apa even though vachiri kurana. Chimwe chakanyaita kusiyana ndechekuti raitwa after zvakaitika kuIran zviya nekuIraq. Saka rine nyaya dzirimo current dzekuti vanhu vange vachitaura. Asi sezvo riri debate rekupedzisira zvinonzi izvo, anenge ahwina debate iri ndiye anowanzozohwina primary election ichange iripo muna February kuti maDemocrats asarudze kuti achange akavamiririra achirwisana navaTrump muna November ndiani.
Pari zvino munoona sekuti zvakamira sei, wamungati ari mberi ndiani?
Pakaoma. Ndinoona sekuti base yemaDemocrats vanogona kunge vachida vaJoe Biden, asi vaSanders havasi kumashure uye muzvare Elizabeth Warren vanenge vari kudzokowa.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuMassachusetts. Vana vakawanda vezvaro zveZimbabwe vari kudzidza muSouth Africa vatadza kuenda kuchikoro pazvavhurwa nhasi muSouth Africa sezvo vana ava vasina magwaro edzidzo kana kuti study permits. More Blessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vanoti havana kukwanisa kuwana magwaro aya nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kushaya mari yaidiwa kubhadhara magwaro aya pamwe nekutadza kuwana matsamba ekumabhanga. Mutemo wakatanga kushanda mwedzi uno unobata vapoteri unosungira kuti mwana wega wega aine magwaro anoratidza pamire hutano hwake uye kuti abhadhare churuzana maviri emaranzi. Zviri kudiwa izvi zvasiya mumwe mubereki vaRashford Chifamba vachinetsekana zvikuru neramangwana revana vavo sezvo vari kukundikana kuwana zvinodiwa pamutemo.
Vana vatadza kuenda kuchikoro nenyaya yekushaya mastudy permits atikatadza kutora nenyaya yekuti aidhura. Paidiwa mari yakawanda kusanganisira magwaro ekubank kubva kuna vana chiremba, asi hatina kukwanisa kuatora nenyaya yekuti hatina zvaidiwa. Tichaziva kuti toita sei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo uyewo vaine vazukuru vatatu kusanganisira vaviri vakaremara, amai Otilia Muyangwa, vanoti vapererwa nezano nezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa.
Dambudziko rangu randinaro, ndine vazukuru vangu vatatu vari muno, vaviri zvirema, asi vanopinda kuchikoro chinonzi Francis Frost Hare uko kwavanoitwa physician therapy. Asi dambudziko riripo nderekuti chikoro chavo chinotaura kuti chinoda mabirth certificate emunhu kuti vawane maID sezvo urema hwavo huchinzi vanofanira kupinda chikoro kusvika vapedza pachikoro ichocho. Saka ndodambudziko rangu randinaro.
Amai Muyangwa vanoti zvikoro zvemuSouth Africa zvinoti zvinoda mastudy permits aya kunyange hazvo vazukuru vavo vakazvarirwa muSouth Africa.
Vana vakaenda kuHome Affairs vakanopuwa aya mapepa okunzi sevana vakazvarirwa muno ndoavanongori navo. Asi pachine dambudziko rokuti gore negore vanongonzi tinoda maID certificate avo. Saka maID certificate avo anonetsa kubuda nemhaka yekuti ivo havasi vemuno asi vakazvarirwa muno. Ndobvamirira zvakaita.
Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti havana ruzivo rwekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisana nematambudziko aya. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mhinduro kumibvunzo yayakatumira kumutauriri webazi rezvemukati meSouth Africa vaDavid Labane kanawo kudivi rezvedzidzo muSouth Africa. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinopfuura mamiriyoni matatu zvinogara muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa kurudziro yehurumende yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kuzoshandira munyika kuitira kuti upfumi husimukire. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Sandikile Mhlanga munaudze isindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 15 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
We talked about the issue of national dialogue. The national dialogue is something that should be broad and inclusive bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges of this country.
Umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikaMongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki esibhekane lelizwe. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch yethule umbiko osola uhulumende weZANU-PF isithi uqhubeke ngokucindezela abantu ngomnyaka odluleyo. Ibandla lamaDemocrats lakwele Melika libe lengxoxompikiswano yokugcina izolontambama iyowa ngabancintisanayo ukumela ibandla lelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlanganelo saphethe isikhundla sikaMongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla wamxwayisa ukuthi kumele uhulumende asungule inkulumo ezigoqela abameli benhlangothi zonke zempilo elizweni. Kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma lentathelo izindaba eHarare ngemva kwalomhlangano, uAmbassador Nichols uthe bakhulume njalo ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuhlonitshwa komthetho. Nanka amazwi akhe.
We covered a lot of issues. Started out by talking about U.S. assistance to Zimbabwe in the last year. We gave
sikhulume ngezinto ezithiyeneyo. Siqale ngokukhuluma ngosizo oluphiwa iZimbabwe yiMelika. Umnyaka odluleyo siphe eZimbabwe uncedo oluphezu kwe-370 million. Siveze ukukhathazeka ngendlala ekhona njalo sifuna kube lokusebenzelana ndawonye ukuze sihlenge uzulu. Sikhulume njalo ngendaba zokuhlonitshwa kwesisekelo sombuso langelungelo loluntu kanye lenguquko emele ibe khona ukuze eZimbabwe liqhubekele phambili. Siphinde sakhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana okuletha wonke umuntu weZimbabwe ukuze kudingwe indlela zokulungisisa ubuzima obuselizweni.
Find a way forward out of the challenges that this country faces.
Lawo ngamazwi omeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols ukuhlaziya amazwi akhe. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kube into enhle kakhulu ukuthi umeli wemelika aye ahambise amagama anjalo ngokuba lawo magama afunga ngabantu amele abantu i-99.99% yelizwe leZimbabwe. Abantu bafuna ukuthi kukhulunyiswane kuhla kukhona wonke umuntu, hayi abambalwa mhlambe njengalokhu esijwayele ukuthi sikubone. Wonke umuntu ufanele abe khona, athinteke kungena abazozonkolo abamandlanzwe ezizimeleyo, ama-political parties, wonke umuntu ongaba lo mbono kabe khona engxoxweni lezi. Kuyinto enhle kakhulu leyo.
Nxa esithi inkulumo lezi kumele zigoqele wonke umuntu, ngezinye indlela singathi iMelika kayamukeli inkulumo zePollard ezikhona phakathi kukamnanga kwalamabandla amancane.
Ayikazi yakufihla khona lokhu i-America ivele ime yacaca kulokhu ukuthi kayikwamukeli okwenziwa ngaphansi kwePollard. Bavele bacaca kusuka kwasekuqaleni ngokuba bekholela ukuthi kumele kube labantu abaningi. Igama lakhona mhlawumbe lingaqhubeka lokho lokuthiwa yiPollard, ngakuyikuthi ngabe political parties kuphela. Kodwa-ke okukhulu okukhangelwe yiMelika yikuthi wonke ama-political parties ngabe khona, ama-civil society organizations bekhona, abakukholwa babekhona. Kungabi yikuthi yiPollard yabalutshwane kuphela, ibe yiPollard yabo bonke abantu, ngakubeka ngaleyo ndlela, abathintekayo. Ngokuba usizo olukhona elizweni ngeke luphele nxa singamukelanga ukuthobeka, wamukelwa wonke umuntu, wangena wonke umuntu. Lokho kuyingqobe kuyuhulumente, kuye kube yingqobe kuye wonke umuntu ongaphandle, ukuthi naye kazinikele ukuthi aphatheke ezingxoxweni. Kodwa kube zingxoxo hhayi ezokudinga izikhundla kuhulumende, hhayi ezokudinga ukudla kuhulumende, kodwa kube yizingxoxo ezizaqeda uhlupho phakathi kwelizwe leZimbabwe, ezizaletha ukuhlonitshwa kwe-constitution, ezizaletha ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ezizaguqula umnotho, abantu babe le mali ethengayo, imali ekwazi ukubhadala i-school fees. Kuza kwenza ukuthi umnotho abantu bakwazi ukuphila kuwo. Bangangena kulezo ngxoxo belaleyo njongo, kuba yinto enhle kakhulu. Kodwa bangangena befuna ukudla, akukhathalekile ukuthi sonke singaba khona kulezo ngxoxo, akunanto ezayilungela iZimbabwe.
Yena uChiwenga labanye bakhe kuzano la kuhulumende, ubona besamukela njani isixwayiso lesi?
Asoze basithande isixwayiso, ngoba phela akukaze kwaba injongo yabo ukubusa kahle ilizwe leZimbabwe, akukaze kwaba injongo yabo ukuthi abantu beZimbabwe bahlale kahle.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kusenjalo, inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Human Rights Watch yethule umbiko osola uhulumende weZANU-PF isithi uqhubeke ngokuncindezela abantu ngomnyaka odluleyo, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethembise inguquko. I-Human Rights Watch iphe umzekeliso wokubulawa kwabantu abalitshumi lasikhombisa ngamasotsha lamapholisa ngoZibandlela, isithi kuveza obala ukuthi uhulumende kawahloniphi amalungelo. Ithi njalo abantu baqhubeka bebotshwa mahlayana, bengavunyelwa ukukhuluma bekhululekile. Umgcini sihlalo webandla le-MDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi ngempela uhulumende kamongameli Mnangagwa kawahloniphi amalungelo.
UMnangagwa uvele uyephuna ulungelo loluntu. Sikhuluma kunjenje kobulawayo labalandeli bethu abanye lapho kulo umzaca khona. Umzaca labanye bakhe laba abathathu bathesele umcala lokuthi yibo abenza umsindo ngesikhathi lesana okwaba khona abantu betshengisela ngokugezwa kwentengo yamafutha yenqola zomlilo. Bahambe ekhothi bagwetshelwa iminyaka eyisikhombisa. Bebesekhani sithi ezilokhu ezihlezi zukuzuku sezakuthiwa nampo sebesusiwe kami sebesechigurubhi. Lokhu-ke kwephula ulingelo loluntu okungakhulumekiyo. Laba bantu yizalana zakoBulawayo, izihlobo zabo zikoBulawayo. Ake lingitshele ukuthi ngodube esilalo phandle lapha kulunqona zomlilo ngemali eselakalayo ukuthi izihlobo lezi zizafikela ngubani eHarare. Sonke siyazi ukuthi emajeni lapha kufela kudla. So lezi zizalane ezinye lezi ezii, hhayi sesithandazela nje ukuthi somandla angenele ngoba bazabulawa yindlala.
Abamajele bathi kungani bebahambise eHarare?
Sithe sikhuluma nabo basaziswa ukuthi abamajele balelungelo, umthetho uyabavumela ukuthi bajintshajintshe abantu and njana kumelanga sibuze ukuthi bajintsheleni. Sase sifake isizathu sokuthi hayi bo, into esiza sibuze yikuthi laba abantu bahlala kuBulawayo uzabahambise ebabona ngubani nxa sebeseHarare? Ngikhuluma kunjenje baseHarare eNtunga esingakwaziyo ukuthi ukudla baza kubona ngaphi, le nto ile mfuno zami bazazithola ngaphi, ngoba akula ozakwanelisa ukuthi agade ibhasi ngabo 500 bondi lawo uyefika eHarare lapho ozalala khona. Kakula umelele ukuthi uhambe ejele, ufike ejele khona kumele ubaphathele ukudla, ukudla ngikhona ukuthenge ngani, imali yonke iziphelele ebhasini. So kuphumiswa bana ukuthi uMnangagwa uvele uyephula ulungelo loluntu kuleli lizwe kulezinsuku asisela malungelo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena osole kakhulu imbiliko ye-Human Rights Watch esithi ingamanga.
amazwe lanje ngabantu abangathandi ilizwe lethu, amazwe ezitha zabantu ezifisa ukuthi ngabe ilizwe lethu liba ilizwe elingalamthetho. Ilizwe akunalizwe ntinameni elingalamthetho walo. Kwalathi nje sikhuluma ngabo America, bona abantu abenjani abanemithetho yabo ethile abayibumbayo elandelwayo. IZimbabwe nje ile mithetho yayo emele isivikele, yenze yonke into ilondoloze. Yazi ngingakutshela ngikunike isibonelo njengento leyana eyenzakala ngoJanuwari laphana, abantu behamba besithi bayademonstrata beluphi izinto zabantu. Khonokhona kuvunyelwa uhulumende nayeke laphana yena asavikelanga abantu bakhe. Izaba neZimbabwe kumele zivikelwe. Yazi imizwe lethu ntungabekulile ukuphula. Ungahamba nje emazwana lawo ngomakhelwa lenawo South Africa, uyathola umuntu eZimbabwe okwenzakala eSouth Africa kwenzakala eZimbabwe. Uyathola abantu befoke ukudubula umuntu kungabe indaba zalo. Abantu bakuthiwa eZimbabwe akwenzakali khonokho. EZimbabwe ilizwe leZimbabwe lomthetho, nabalondolozi bemthetho bayawubamba umthetho ulondolozwe ngendlela. Yikho kudingakalayo khonokho. Ilizwe lethu alisoze libe ilizwe eliphila lingenamthetho. Naba batsho njalo abafisa ukuthi ilizwe lethu libe ngamahlanga nje, kodwa awusoze ukuthola kahle khonokho.
Yebo, kwaba lokugqekezwa kwezitolo ngozibandlela, abantu bantyontsha, kwaba lodlakela, kodwa amapholisa lamasosha ahlasela abulala abantu. Bakhona njalo abanye abesifazana abathi badlwengulwa. Ayisiko kwephulwa kwamalungelo yini khonokho okukhulunywa yi-Human Rights Watch?
Uhulumende kaMnangagwa akwenzileyo yikuletha ithula, ukuletha ilungelo loluntu olugcweleyo olubonakale ngokwayenzakala kukhetho oludlulileyo, olaba lokuthula oluphelekezelwa ngama-by-elections. Kulokuthula kulamuntu etshaya, kulamuntu ophiwa, abantu bayazigaqathela bakhululekile, kulokuthula okumangalisayo. Umongameli uMnangagwa uzamile kakhulu ukuthi ahloniphe ulungelo loluntu ngendlela ebalulekile kakhulu. Yikho abantu bezenzela ama-demonstrations, yinto abantu bezenzela, kodwa khonokho bese bedelela kabantu uma besenza ama-demonstrations ngaleyo ndlela.
Lo ngumnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla lezanu PF, bexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla lama-Democrats selilungiselela ukhetho lokudinga uzamela leli bandla. Kukhetho lokudinga umongameli kulandela ingxoxo-mpikiswano yokugcina eqhutshwe izolo ntambama e-Iowa ngabancintisayo. Abaphatheke kuyo babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tom Steyer, Pete Buttigieg, lonkosikazi Amy Klobuchar, lonkosikazi Elizabeth Warren. Abakuhluzileyo kubalisa izempilakahle, ezemfundo lokunye okuninginingi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusaze, njalo siqale ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kwabancintisayo.
Kungathi abaphambili lokhu bephambili, kodwa ngibona ungathi u-Ann Klobuchar wenze kahle kakhulu izolo ku-debate, ama-ratings akhe azokhuphuka. Sizozwa mase bebhekisisa ama-polls ukuthi aphuma kanjani. Biden, I think ekugcineni ube strong, kodwa phakathi laphakathi lapha ubengatshengisi i-energy engingathi uyayi-expecta emuntwini olidayo, kwenzela ukuthi i-leadership yakhe iqhubeke elokhu ekhokhela. Ungathi kuloku donda bengekho, i-focus yakhe ayikho, ibingekho lapho kakhulu. USanders wenze kahle, kodwa usuke waba lodubo lolo lokuthi wangathi ukukhona kwenzayo lo Warren, olaphathela khona Warren ukuthi umuntu wesikhosikazi akabona ukuthi angawina i-election. So I think indaba leyo ngathi iye yangathi iyamphazamisa kancane nje ku-debate, ngoba iye yavela lapho and bese kumele azidefende.
Yena ke unkosikazi Warren uqhube njani? Siyabona ukuthi ukungxoxo-mpikiswano ezedluleyo bekuthiwa wenza ngcono.
Well, ningathi yena uqhubeke the way avele ebenza ngakhona kuma-debate asedlulile. I think okuqakathekileyo kimi ukuthi angiboni ukuthi ma kulama-debate ungabe ulokhu ugcizelela into eyi-one over and over and over. I think kumele ungathi uyatshengisa ukuthi ulamanye amacebo, lamanye ama-ideas omele uze lawo. Lo yena uWarren uza ele energy kakhulu etshengisa ukuthi hayi uzimisele vele and I think wenze kahle ngestandard leso esesijwayele ngayo. Kodwa mina bengithanda ngiyathanda ukuthi ngizwe ama ideas are different atshengisa le some i-flexibility ethize kwezinye izinto ukwenzela ukuthi ukwazi ukumuvela to the middle, ngoba ekugcineni umuntu ozowina i-election ngumuntu ozo-appeala not only to ama-democrats but ozo-appeala kuma-independent even la kwamanye ama-republicans angavumelani lo Trump.
Lo mnumzana Dan Moyo ingcwethi ecobungula ezombusazwe bexoxa ecingweni ekhona pha eMelika. Live talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo kahulumende yokuthi izizalwane zelizwe ezisebenzela phandle ngazisebenzele ekhaya. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wabele Melika ubikwa esemele ukulobelana isivumelwano esitsha sokuthengiselana lomsekeli wenhloko kahulumende yakwele China uLiu He esikhangelelwe ukuqeda ukufuthelana obese kukhona phakathi kwamazwe omabili okwesikhathi eside. Kunabantwana besikolo abambalwa kanye labantu abadala abalimele engozini yokufafazwa ngephetholo yindizamtshina ebivuza lawo mafutha esigabeni seLos Angeles izolo. Ekwethulweni kombiko ophathelane lokulondolozwa kwelungelo leluntu ezwekazi le-Afrika walonyaka ngabenhlanganiso ye-Human Rights Watch okwenzelwe kwele-South Africa, ele-China litheswa umlando wokwephula ilungelo loluntu lokuncindezela abantu kulelo zwekazi. Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi isilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 90% samalunga abo behlulekile ukuphindela emsebenzini izikolo zivulwa besithi baswele imali zokugada njalo leholo labo laleneli indleko zabo zansuku zonke. Bekungokufanayo njalo leyinye inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe layo ethi amalunga awalayo leyo mali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko yabenhlanganiso zababalisi elizweni ezithi AR2s le-PTUZ iza ngesikhathi izikolo sezile nsuku ezimbili zivuliwe elizweni. Obona ngezokukhulumisana lokusabalaliswa kwemibiko esigabeni seMathebelele North ku-R2s unkosizana Messi Mpata ulandisa ngenhlupho ababhekane lazo.
Sibona lamanye amanye ama-unions asekusekelana le-R2s ukuthi bengahambi beyesebenza ngoba iholo labo lingakhutshulwa. Esicelayo ukuthi i-government ize izikhalazo zababalisi bakhutshulele iholo labo libe at interbank rate.
Okudanisayo unkosizana Mpata ethi yindlela uhulumende aphatha ngayo izikhalazo zokungeneli kweholo lezisebenzi zakhe.
Amazwi akhulunywe ngu-Minister of Finance of Economic and Development Professor Mthuli ethi angeke azakhuphule iholo lababalisi abasebenza kanzima liziswe ubuhlungu ababalisi abasebenzayo okubangele ukuthi ababalisi bangabuyeli emsebenzini ngemva kokuvula kwezikolo.
Umkhokheli we-PTUZ uDr. Takabafira Jou uthi laleyo mali uhulumende ayiphe izisebenzi zakhe ukuba zisizakale eye-cushioning allowance ababalisi lokhe bengakayitholi.
And we hope that government will mellow down to a more constructive approach that addresses our dispute of right.
Sinethemba ukuba uhulumende uzalukhangelisisa lolu daba ngendlela elungisa lokhu esikhala ngakho. Esikhala ngakho yikuba uhulumende waphonga ukwehlisa iholo lezisebenzi lusikela kumali engange-500 yakwele Melika yehla yaya ukwephose eyi-$35 yakwele Melika.
Lanxa bengayithola leyo mali uzo uthi ingasoze yanceda kangako ngoba ivele inganeli kundleko zabo zasuku zonke. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe kanye lenhlala kahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise lolu daba.
Udaba lolu solwenzima ngokuthi khona uhulumende akulanyathela ake alikhuluma ukuthi engazama ukwenzani. Siyakwazi ukuthi iningi lezikolo ngezikahulumende, kungaba kusemadolobheni, kungaba kusemalokitshini, kwezinye insuku lasemamishini njalo. Ma uhulumende engungela akukhulumileyo, ilizwe ligcina lisiba lamahungahunga amaningi.
Untungakwa uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukululungisisa lolu daba. Nxa kukhangelwa okuthe kwenziwa esikhathini sangemuva lapho ezinye inhlangothi okubalisa odokotela betshengise ukukhonona kwabo ngeholo elinganeliyo. Sekule mibiko ethi ababalisi abaningi ezikolweni zemadolobheni agoqela eHarare batshele izifundi ukuba ziyetshela abazali lababahlawulelayo ama-school fees ukuba abasoze benelise ukuzafundisa nsuku zonke bezokuza kanye ngeviki kuphela. Kodwa izisebenzi zezinye iingatsha zikahulumende eHarare ziqhubeka zisiya emsebenzini. Uhulumende lokhe eqhubeka ngengoma yakhe yokuthi akala mali yokubengezelela iholo ngesilinganiso esifunwa yizisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe zithi kazisoze ziyilalele inkuthazo kahulumende yokuthi kumele ziphenduke ekhaya ngobuningi bazo. Ziziphatheka kumizamo yokuvuselela ilizwe. Inkuthazo le yethulwe ngumphathintambo obona ubudlelwano bezileZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kunsukwana ezedluleyo. Omunye wabathi abasoze balinge ngunkosazana Kimberly Bebe, yena ohlala kweleBhilithani.
Khathesi uhulumende uyehluleka ukubhadala ama-civil servants imali. Manje nxa abantu bezatshiya amazwe bechiye ama-salary abo ale-steady income, bebuye khona ngapha eZimbabwe bezodinga imisebenzi, bengasoze bephiwe inholo enhle kumbe inholo e-right. Mbone ngani into leyi is very impossible. Uhulumende weZimbabwe kaqale. Baningi abantu abahlale eZimbabwe abadinga imisebenzi abafundileyo. Baningi abantwana abaqeqeshileyo abalama-O-level, ama-A-level, lama-degree abadinga imisebenzi abafundileyo. Yindaba uhulumende engabachathi bona macala bengakadingi abantu abasemazweni. Uhulumende weZimbabwe kayekela amanga, abayekela amanga, abayekela ukuye ngabantu, abaqale basorte out imesi yabo, abaholise o-teacher, labonesi, namadokotela, nama-civil servants. Abaholise imiholo elingeneyo, umholo okwanisa ukuthi bakwanisa ukugcina imuli zabo badle. Khathesi ama-civil servants abaholi imali eyeneleyo, abaholi imali ekwana anything. So uhulumende kayekele ukugamba amanga lokukhuluma i-wishful thinking. Uhulumende weZimbabwe usethembise abantu kakhulu amanga and njalo abantu sebediniwe ngamanga kahulumende.
Kodwa uthi lina eliphandle kwelizwe yini elilobungcwethi obungcono obungavuselela umnotho?
Hayi, iliqiniso ukuthi abantu abaphandle kwelizwe bale experience bala my ideas okuvuselela umnotho. Kodwa iproblem abantu babenjani bezosebenza labantu abangamasela abakuzana PF? Bangamasela abantu bezana PF abasebenzeki labo and labantu bangikhona bale bad reputation umhlaba wonke yokusela ne-corruption. So iproblem okumele ibe khona kumele kulungisiswe kube ne-election e-free and fair. Abantu bekwanise ukuvota kuhle bevotela umuntu abamfunayo. Azazathi azazanzathi vele abantu have lost hope in Zimbabwe. The political crisis in Zimbabwe has not changed at all.
Long, Nkosazana Kimberly Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani. Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kwele South Africa ngomthetho omutsha olawula ukuhlala kweziphepheli elizweni lelo. Abamela ilungelo lazo betshaya phansi ngentonga besithi sebecabanga ukuya emthethwandaba kuyaphikisa lomthetho. UBenedict Nhlapho sethulela lolu dama ngokugcweleyo ekhona le eSouth Africa.
Unkosazana Sharon Ekambaram wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu kwele South Africa wemba phansi sithi ngeke bavumelane lomthetho owalisa iziphepheli ukuphatheka kwezombusazwe ubafune incwadi zokuthi bangobani sengathi basuke emazweni abo besiya kukhefu kanti ngapha bayaliswa ukuyadinga lezo ncwadi emofisini abameli babo kwele South Africa.
If they are enforced, we'll put
le mithetho yephula umthetho wesisekelo sombuso, imithetho ye-African Union, le mithetho ye-United Nations elawula ezokuphephela.
Ngakwelincele umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi uthi kungenzeka ukuthi eminye yalemithetho ibhalwe ngendlela engacacisi kahle abebefuna kufezwe ile mithetho.
All we are saying is if people must get involved in those political activities, we need to know they need to.
Esikuchoyo yikuthi nxa befuna ukungena kwezombusazwe kufanele basitshele. Kulabo abangenayo abangelazo incwadi zokuthi bavelaphi kufanele basichazele ngokucacileyo.
You arrive here without any document. Can you imagine how many countries we have crossed?
Umnumzana Amir Sheikh wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uthi ukupha iziphathamandla zogatsha lwasekhaya ilungelo lokubopha lokuvalela isiphepheli ezicatshangelwa ukuthi ziyingozi kwezokuthula ngenye yezinto eyingozi layo. Akavumelani njalo lokuthiwo yilo mthetho ukuthi abafuna ukuzophephela kufanele bathole iviza yokungena elizweni engceleni.
Chapter 2 of the Constitution of South Africa give every asylum seeker and refugee.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Omunye wemthetho emichale ithi kuzafuze ozophephela olabantwana lomfazi aveze ubufakazi bokuthi ngabakhe bengakemukelwa. Unkosazana eKhambarami uthi le imithetho ibambene lemikhuba yezenophobia.
I think it fits in with what we phrase as institutional xenophobia.
Lokhu yikucwaswa kwabantu bokuza ngenxa yobuzwe babo ngoba kuthiwa bazothathela abakuleli amathuba empilo.
Deal with the quality of decision making. That's where the problem is, and I want to underscore that.
Kodwa kumphathinta uMthwaledi uthi akunjalo.
There's something I would hate which happens in this country. Every time you mention
ngiyayizonda lento eyokuthi singakhuluma ngabakwamanye amazwe ngapha kuhulumende sekuthiwa silezwe nofobi. Thina sifuna kulandelwe umthetho.
Try to put order. It's not because we are xenophobic. Every country wants order.
Uthi ke akufisayo ukuthi kukhulunyiswane lenhlanganiso zeziphepheli lezi hathi ukuthi uhanjiswane emthethweni ndaba.
I'm still invited.
Kungenzeka kukhona eminye yale imithetho engabhalwanga kuhle. Ngiyanxusa ukuthi abeze sikhulumisane.
The things done by officials.
Ngokutsho kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ezamalungelo oluntu, iSouth Africa lesiphephele eziphose zifike izinkulungwane ezingamachumi ashiyagalolunye 89,000. Kanti ke phezu kwaleli nane kulaba phose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Abasamelele ukucutshungulwa kwezicelo zabo zokuphephela okulinani lapho okulabe Zimbabwe abanengikhona. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umeli weMelika iZimbabwe uMnumzana Brian Nichols uhlangene loMnumzana Chiwenga namuhla umxwayisa ukuthi kusungulwe inkulumo zokulungisisa ingxaki ezibhekane lelizwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.